Nyanzvi munyaya dzemari pasi rose dzinoti IMF yakatora danho iri mushure mokuona kuti China iri kufambira mberi zvikuru munyaya dzebudiriro uye nyika dzakawanda dzinoshandisa zvinhu zviri kugadzirwa kuChina. Kunyangwe hazvo mari yekuChina yuan iine huremu huri pasi pedhorari kuAmerica, nyanzvi munyaya dzemari dzinoti kusimukira kuri kuita upfumi hweChina kuchaita kuti mari yayo ive nesimba mumakore mashoma anotevera. Dzimwe nyanzvi dziri kuyambira kuti mune ramangwana vane mari dzavo vachaonekwa vachidyara mari dzavo mumakambani ekuChina sezvo nyika iyi iri kuratidza kusimukira kune mutsindo. IMF isangano rinoziva zvinoitika munyika zana nemakumi masere neshanu uye ndiro sangano rinobatsira nyika dzinenge dzichida mari yorubatsiro. Vanoziva zviri kuitika muIMF vanoti kupinda kweChina mudura remari dzinoshandiswa nesangano iri zvava kureva kuti maitiro esangano iri ava kuchinja kuburikidza nokupihwa nzeve kunenge kwava kuitwa China. Kutengeserana kweChina nenyika dzemuAfrica kuri kuramba kuchikwira. Mugore ra2009 China yakapfuura America mukutengeserana nenyika dzemuAfrica uye munandira gore rino China inoti kutenga nekutengeserana pakati penyika iyi nenyika dzemuAfrica kwakapfuura mabhiriyoni 10 nemanomwe emadhora. Kutengeserana pakati peChina nenyika zhinji kuri kuramba kuchikwirira izvo zvave kukonzera kuti vanhu kana makambani anoisa mari mune dzimwe nyika aise mari yavo mumakambani ekuChina. Zvichitevera kupinda kweyuan mudura reIMF, nyika dzinoita 10 dzemuAfrica dziri kuziya kushandiswa kweyuan mukutengeserana pakati padzo. Asi nyanzvi mune zvemari neupfumi uye vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio, Professor Elliot Masocha vanoti havavimbi nemaitiro eChina.
Ndoona sokuti haisi pfungwa yakanaka kana tichitarisa yatinoti isu reputation yeChina mumaitiro ainoita, kunyanya kana ichishanda nenyika dzokuAfrica, kuti even kubvira pazvinhu zvavanotumira kana kuexporta kuna ana Africa uku anenge achingova mazinyekenyeke. Tozotarisa isu reputation yeChina yekunzi iyo inomanipulata currency yayo ichiti ikambokwira ikambodii kuti ibenefite iyo, China inofunga kuti vanhu vokuAfrica vakapata.
Asi imwe zvenyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda neLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti China iri kubata nyika dzepasi rose nekuti upfumi hwenyika iyi huri kukwirira zvekuti mabhizimisi vemunyika dzakaita seAmerica vave kuda kuisa mari mumakambani ekuChina.
Chekutangisisa chatinofanira kujekesa ndechekuti China inyika yasimukira zvakanyanya mune zveupfumi hwenyika. I think vari panumber 2 pari zvino tichitarisa gross domestic product, uye China vari vasimbaradza zvakanyanya kudyidzana kwavo nedzimwe nyika kusanganisira nyika dzemuno muAfrica. But makaona nyika dzemuno muAfrica, dambudziko redu nderekuti competitiveness yedu iri pasi, productivity yedu iri pasi, production yeatikatima manufactured products ichiri pasi. Saka ukama hwedu senyika dzemuAfrica neChina huchangoramba hwakarerekera kuChina. Chekutangisa ndichetsanangura kuti zvinomeka sensi, zvinenge zvakanaka kuti karenzi yenyika yamunonyanya kudyidzana nayo moishandisawo mukudyidzana nenyika iyoyo, nekuti kana madaro muzvinoredusa the cost of trading, zvinoredusa maforeign exchange risk pakati pekudyidzana nenyika iyoyo.
Vachitambara vanobvumirana navamasocha kuti Zimbabwe ngaigadzirise upfumi hwayo. Vanotiwo Zimbabwe inofanira kurega kutengesa zvinhu kana zvicherwa zvinozonogadzirwa kunze kwenyika sezviri kuitika kufodya nemangoda. Vanoti hapachina zvekutanzvenga China nekuti masimba ezveupfumi ari kuchinja, asi Zimbabwe inofanira kushanda nesimba kuti isasaririra.
Zimbabwe inofanira kunge ichiona kuti chekutangisisa ngatigadzirisei upfumi hwedu, ngatigadzirisei manyaya dzemanufacturing, toona kuti zvatiri kutengesa kunana China hatisi kuzvitengesa zviri ro toona kuti tiri kuvatengeserawo zvinhu zvakatopera kugadzirwa kare kana ari mangoda hatichangoatengesi ari unprocessed kana iri tobhako hatichangoiendesi iri unprocessed but zvakurava kuti taakudyidzana nawo tichivatengeserawo zvinhu zvakatopera kare hatingati pachirungu mafinished or mamanufactured products ndo chete kuti tikwanise kunge tichiwana pundutso yakakura muukama hwedu nenyika yekuchina
zvamira zvakadai vachitambara vanoti America inofanirwa kusunga dzisimbe kuitira kuti isapinzwe parumananzombe nechina
zvavanotofanira kuita kuendera mberi nenyaya yeinnovation kuendera mberi nenyaya yetechnological advancement nekuti ndo chete mafactors anogona kuita kuti nyika yega yega iwe competitive kuti nyika yega yega ipunduke saka pasina innovation neadvancement munyaya dzetechnology hapana nyika inogona kuadvance hapana nyika inogona kupfuurira mberi ichikura in terms of economy but I think ndo zvinofanira kuti zvichiitwa nemaamericans kuti arambe ari economic powers ye the world vanofanira kuramba vari at the forefront of innovation and technological advancement
nyanzvi dzinoti China iri kushandisa hunyanzvi hwayo mukutenga zvicherwa semubhadharo hwainopiwa nenyika zvikuru dzemuAfrica dzinenge dzatenga zvinhu zvayo kanawo nyika dzinenge dzapiwa mari yokusimudzira nyika idzi izvi zvinoita kuti China ive neupfumi hwakasimba kuburikidza nezvicherwa zvainenge yaunganidza kana kuti sound money dzimwe nyika dzakabudirira dzine upfumi hwefiat currency uhwo hunovapo kuburikidza nokuimika kwehurumende uko kunopa veruzhinji kuti varemekedze mari inodhindwa nehurumende dzakadai ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini tanonoka wande